manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anasi, uri musi wesvondo, ndira 14, 2018. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Inendini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti, ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nyanzvi mune zvemutemo inoti mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa, ekuti zvizvaro zveZimbabwe zvisiyane netsika yekuchema nezvirango uye kusiyana nemhirizhonga, mashoko akanaka chose anoda kuteverwa nezviito.
Mashoko iwayo ava Mnangagwa pamusoro pekuti vanhu ngavasiyane nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo. Mashoko makukutu nekuti ichokwadi dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo.
Vakawanda vokurudzira hurumende yava Mnangagwa kuti isadzamba dzamba panyaya yekukura hundi vachiti vaMnangagwa vanofanirwa kushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Muchirongwa chedu chechitendero, nhasi tichakupai hurukuru yakaitwa naTanonoka Wandi weStudio 7 naPastor Crispin Masuka vari muno muAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vanoti mashoko emutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zvisiyane netsika yekuchema nezvirango uye kusiyanawo nenyaya yemhirizhonga mashoko akanaka chose asi anoda kuteverwa nezviito. Bepanhau reSunday Mail rinoti vaMnangagwa vakaudza musangano wemadzishe mashoko aya nezuro kugweru kunove kutsauka kukuru kubva kurwiyo rwehurumende yeZANU-PF rwekuti zvirango ndozvauraya nyika. VaMnangagwa vanonzi vakatiwo vana veZimbabwe vanofanirwa kusiyana netsika yekuita zvemhirizhonga munguva yesarudzo vachiti vanhu vanofanirwa kubatana nekugarisana kunyange hazvo vaine maonero akasiyana mune zvematongerwo enyika. Ngatinzwei hurukuru yataita navamavhinga pamusoro pemashoko avaMnangagwa.
Mashoko iwayo ava Mnangagwa pamusoro pekuti vanhu ngavasiyane nenyaya yekungochema nezvirango zvisipo. Mashoko makukutu nekuti ichokwadi dambudziko guru pane zveupfumi hweZimbabwe hazvisi zvirango zvisipo asi kuondonga nyika pamatongero huori chizivano uyezve kusagona basa ndozvauraya nyika kwete zvirango zvinenge zviri muziroto zvevanhu.
Tinonzwawo zvakare vaMnangagwa vakataurawo pamusoro pemhirizhonga yezvematongerwo enyika vachiti vanhu vanofanira kudzidza kugarisana kunyange muine maonero akasiyana. Muchitarisa mamiriro eZANU-PF nezviri kuitwa navaMnangagwa, zvii zvamungataura? Tingati here vauya nezuva kana gwaraidzva muZANU-PF?
Hapana gwaraidzva riripo. Shoko rekuti mhirizhonga kwete pane zvematongerwo enyika ishoko rakanaka asika muromo hauzarirwi nerwizi. Chakakosha kuita kuratidza nemaitiro kuti mhirizhonga haitendedzwi. Kureva kuti vaMnangagwa ngavataurire mapurisa kuti vaite basa sebasa vanenge vaita mhirizhonga vasungwa. Iko zvino munguva yapfuura tiri kunzwa kunzi nzvimbo dzakasiyana siyana kuri kuitwa nzvimbo kuepoti muHarare kumasvingo nekune dzimwe nzvimbo asi vanhu ava havasi kusungwa. Ndo chekutanga chinofanira kugadziriswa. Chepiri, vaMnangagwa ngavataurire vatsigiri vavo muZANU-PF yavo kuti vasiyane netsika yemhirizhonga nekuti tinoziva kuti iko zvino tichienda kusarudzo mhirizhonga yakanyanya inobva kune vari mubato riri kutonga vanenge vachiti ivo havasungwire mapurisa uyezve hapana chinovawana. Saka mashoko avamunangagwa vaita musiya paduku, ngavataure vatiratidze tione vanhu vachisungwa vachienda kumadzijeri, toziva kuti zviro kwazvo mhirizhonga haidiwo. Zvakarewo vaya vakaita mhirizhonga yakaomarara panguva yapfuura kusarudzwa 2008 vakaponda vanhu vakaita vanhu zvirema vachivhuna makumbo vachidimura maoko. Vanhu ivavo vanozivikanwa, ngavasungwe vapinde mumajeri tochizoona kuti zvechokwadi vamunangagwa vanorevesa pakutonga kwavo.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda neHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mavhinga vari parunare muJohannesburg, South Africa, neStudio 7.
Thanks, Blessing Zulu. Good evening, Zimbabwe. It's 17 hours 20 UTC, 7:20 p.m. in Zimbabwe. On Saturday,
vakawanda vari kukurudzira mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nehurumende yavo kuti vasadzamba-dzamba panyaya yegukura hundi, vachiti vanofanirwa kushandisa masimba avo semutungamiri wenyika kuona kuti nyaya iyi yagadziriswa zvachose. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Maonero aya anotevera kukwira kudare rehigh court kwemamwe masangano emubulawayo anosanganisira reIbechu likaZulu nechikumbiro chekuti vamunangagwa nemutevedzeri wavo vaKembo Mohadi pamwe nevaimbovemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vamanikidzwe kuburitsa ongororo yedhumbu chena commission pamwe neyeJambakwe commission izvo zvaive nechekuita negukura hundi. Vamwe vataura neStudio 7 vati zvisinei nedanho rekuenda kumatarira atorwa nemasangano aya, zvakakosha kuti vamunangagwa pachavo vashandise masimba avo semutungamiri wenyika vaone kuti nyaya iyi yagadziriswa. Mumwe wevane maonero aya ndimuzvari Abigail Mpambi vesangano rehashtag This Constitution Our Constitution, avo vanoti mutsika dzechivanhu mushonga wengozi kuripa.
Nyaya yegukura hundi inyaya yakakura kana takatarisana nehistori yenyika yedu. Patava nekwari tiri kuda kuenda haigoni kuti iswe pasi pekapeti. Chakakosha ndechekuti chokwadi chitaurike and nyaya iyi isvitswe kumagumo.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira ega Admire Kudita anotsinirawo izvi. Anoti zvakakosha kuti nyaya yegukura hundi igadziriswe kuti vanhu vemuZimbabwe vagokwanisa kugarisana zvakanaka murunyararo pasina kufungirana zvakaipa.
Takatarisira basa remukuru wenyika, bane chitsvambe chekuti vagadzise nyaya. Kana vakasaigadzirisa, ingozi chanesa nyika yese izvo, ichavanesa ivo nenyika yese Zimbabwe.
Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vamunangagwa vakapotsa mukana wekuratidza chido chavo pakugadzirisa nyaya yegukura hundi pavakagadzwa kuve mutungamiri wenyika, apo vakakurudzira vanhu kuti varegererane vakoshewe zvakaipa zvakaitika munyika mumakore apfuura. VaMaposa vanoti kugadzirisa nyaya yegukura hundi kwakakosha zvikuru, vachitiwo vamunangagwa vachinawo mukana wekuigadzirisa uye havafanirwe kuita zvakaitwa nevaimbovemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, avo vasina kumbobvira varatidza chido chekugadzirisa nyaya iyi.
Tiri kuona takavakarasikirwa nemukana wekuti vataure nezvazvo kuti vagadzirise nyaya iyi musi wavatora mhiko yekutungamirira nyika inoiyi. Takazoshamisika takuvanza vachiti mapaikonzi ngave mapaikonzi, tikatoshamisika. Asi same breath imomo vari kuti vachada kuripa varimi vechichena vakatorerwa nyika, saka tikuona sekuti vanogona kunge vaine rimwe nava Mugabe kana vakasagadzirisa nyaya iyi.
VaBatler Tambo avo vanoshanda nesangano reCenter for Public Engagement vanoti kuvepo kwemutemo weNational Peace and Reconciliation Act kunopa mukana wekuti nyaya yegukura hundi igadziriswe. Vanoti pane kugunun'una kukuru kuri kuramba kuripo kune vanhu vakaurayirwa hama dzavo, vachiti zvakakosha kuti panogadziriswa nyaya iyi pakosheswewo kuedza kusimudzira nzvimbo dzakanyanya kubatwa nenyaya iyi.
Zvinoona kuti chinhu chingazoda kuchiitika ndechekuti kugadziriswe kunzvimbo dzese dzakasanganisika idzi dzemumatebeniland nemumidland, kuti kuvanga kuti kungakuvakiwa zvikoro kukavakiwa zvipatara zvakare kungaiswa zvibhorani nezvinhu zvinoita kuti vanhu vekunzvimbo dzese idzi vave nepunduso iri nani vane upenyu huri nani. Nekuti vazhinji iko zvino vanokona kuona zvakare kuti upenyu hwavo hwakadzorerwa kumashure zvikuru sa nenyaya yegukura hundi.
Vanhu vanosvika zviuru makumi maviri vakawanda vavo vari vaive vatsigiri vebato reZapu vakaurayiwa mumatunhu eMatabeleland neMidlands panguva yegukura hundi kubva mugore ra1983 kusvika mugore ra1987, apo pakazosainwa chibvumirano chemubatanidzwa wemapato cheUnit Accord pakati pebato reZANU-PF neZapu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa studio 7 mangwanani na 6 a.m. kubva nemuvhuro kusvika chishanu uye na 7 p.m. mazuva ose. Munotibata pa 909 a.m. uye pa 4930-13860, 15460-15580 ne 6080 shortwave. Musakanganwe live talk na 8 p.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne 15460 frequencies. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza 5:15 kusvika na 6 p.m. uye nemusi wechishanu kubva na 5:45 kusvika na 6:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930, kana pa 15580 ne 6080 kHz pa shortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambira ine mufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma Clarice Maduku vanotungamira iwo sangano re-Platform for Youth Development. Tinokutambira ine mufaro pano pa Studio 7 ngoma Clarice.
Tinokutenda mukoma Blessing Zivigu zhinji reZimbabwe maakadi zvenyu. Tinokutambira zvichiti makorokoto gore idzva ra2018.
Aiwa tinotenda zvikuru tichifunga kuti vose vanoteerera chirongwa chedu vari kukomborerwa. Mukoma Clarice, pane chirongwa chamaa muchiita imi chekukurudzira vechidiki kuti vange vachivhota. Mungatsanangura kuti zvii zvamuri kuita?
Zvinhu zvirongwa zvaizvi zviri kufamba zvakanaka. Isu seve Platform for Youth tiri kubatirawo pamwe chete zviri kuita mamwe masangano akawanda akazvimirira ega nemapolitical parties kuti gore ra2018 rinotatanga rine kuchangogwe nemaelections atinoti harmonized elections. Asi isu sevechidiki tiri kuona kuti makore mazhinji apfuura apo vechidiki vechidoko vazhinji havanga vasingaonekwe muvoters roll. Uye vaionekwa muvoters roll vacho vanga vasingazovhoti. Saka pachirongwa chatinenge chatiri kufamba nacho isusu chakatanga muna October pakatanga maprogramu yezeki yemaBVR mobile registration. Tiri kufamba tichida kukurudzira kuti vechidiki vasvaye kana reason yekusanoregista kuvhota. Asi isusu seplanning for youth development tiri kutargeta kunge tichikwanisa kuti pachabuda voters roll kwekutanga ratingati draft rekutanga tinge tamobilizer mayouth nevari kuvhota kwekutanga vanosvika 200,000 kumanikaland province tichizvita nechirongwa neproject yedu yatinofamba nehashtag inonzi muganga wedu 2018.
Muganga zvinoreva kuti chiapa?
Tiri kumandau kuchipinge kana zvikanzi muganga zvinenge zvichitadza vanhu vanonzwisisana vekuti kana pakauya umwe munhu anobva kunze kwavo ivo vakabatana kana achida kuvakanganisira panokwanisa kumurwisa. Saka itsi izwi rinotaura kubatana kunzwisana asi richireva muchitimbu community.
Matimi muda kuti vechidiki vakawanda vange vachinyoresa kuti vazokwanise kuvhota musarudzo dzegore rino. Izvi muri kuzviita sei chaizvo? Munenge muchienda padunhu padunhu here zvinofamba sei?
Zvatiri kuita ndezvekuti tiri kutageta mawards. Tine vakomana nevasikana vatinoti mamobilizers kana mavolunteers edu vanenge veishanda peward. Isu manikarend yese tiri kutageta mawards atakabata apo nepapo anosvika 200. Muwadi rimwe narimwe vakomana nevasikana ava varishanda navo vanenge vachifamba mudzimba vachiita door to door vakaona vanhu vatinoti mapotential registrants votaura navo vovanyengerera kuti vazive kuti kuvhota kwakanaka vazodaro vovataurira kunenge kuine the next registration center kana vasvika kune chisende vofamba navo kuno vabatsira kuti vanoregister izvi tiri kuzvita nekuti muchagudzo dzatakaita dzinoratidza kuti vechidiki kana vasina kupihwa tinoti madrives vasina kunyengetedzwa vanongofunga zveupenyu hwavo nekungofara vasingaoni sekuti nyaya dzekunovhota dziri kubatsiridza nekuti vane zvinyunyuto zvakati wandei ndozvatinenge tichiriva kushanda kwatiri kuita nekuvakurudzira kwatinenge tichadenge tichivataurira kuti aiwa nekuti mayuthi ndicho takapinda kuwanda mayuthizve ndiwo ane energy achiri neramangwana risati rasvikwa ndo vanoti kana vakatorejista kuvhota vakavhota zvinokwanisa kupa shanduko munyika uye zvavanenge vachidawo kuti zvizoitika vatungamiriri vanenge vakuvaremekedza nevanoziva kuti vanenge vakapapisipetawo pakuvhota.
Saka zvii zvimwe zvamuri kuita kukurudzira vechidiki ava? Muri kuita mitambo here kana kuti munovaunganidza sei?
Tine zvirongwa zvakawanda wanda. Zvimwe zvezvirongwa zvatiita nezvekuti tiri kuda kutsvaga nzira dzinoti dzinokwezva vechidiki sekuti mudzimwe nzvimbo zvitine yatinoti macultural arts festival patinenge tichitsvaga mitambo yechinyakare inonakidza semuchongoyo semubakumba sevechidiki vamwe vanenge vachiridza zvemazuva ano zvezvatinoti mazim dance kuti vechidiki vakwanise kukwezva kuuya. Chechipiri chotisu tine mitambo yemabhora echikadzi netball mabhora echirume soka zvingodaro mitambo iyi yatinoti vanhu vanenge vachiuya voratidza maslips avo vakarejista kuvhota asi tinenge tichiita mitambo iyi kudhuze dhuze nekunenge kuine registration center tinenge tichiti apo vanhu vari kutamba vamwe tichivataurira kuti vafarire kunovhota kana vabvuma tovabatsira kuvapa proof of residence nekuti tinenge tine mavr9 form maforms atinenge tinawo asiri kushandisawa pamwe chete nemamwe masangano makurukuru akafanana nezesni kana erc ndovatinenge shanda navo saka tinenge chiti kana tatokwanisa kukwezva wechidiki umwe kuti anorejista vachinge vawanda tovabatsiridza kuenda panext registration center voregista.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma Clarice nekupinda muchirongwa chedu.
Toda kutenda vateere chiti aiwa tese ngatibatsirane kana tichinge tarejista kuvhota ndokutinge tiine chekuita nekufambira mberi kuita nyika yedu.
Avo vanga vari mukoma Clarice Maduku vanotungamira sangano replatform for youth development. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Aiwa, tinotenda zvikuru Blessing. Iye zvino tombonzwa huri kure yechitendero yakaitwa natanonoka wande weStudio 7 naPastor Crispin Masuka vari kuPennsylvania muno muAmerica.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba rangu,
sechi yedu inonzi Church Without Walls kana church isina madziro Zimbabwe North America Province yane 7 years ichi operator ino cover across the United States and Canada. It's a teleconferencing church yatinosangana mazuva ese panguva dzakataro.
Kana muchiti teleconferencing zvinoshanda sei? Mukatiudza kuti zvinoshanda sei?
Kana tichiti teleconferencing tine a common number, telephone number yatinofona tese topinda anenge afona panhamba iyoyo anopinda totonzwanana sezvatiri kuita izvi.
Ndinonzwa kuti pane chimwe chirongwa chamunoita chinonzi patsime. Mungatitaurirawo kuti zvinofamba sei?
Hongu, patsime chirongwa chatakatanga taona kuti nyika dzine idzi, how can we create home away from home? Kuti tichitandare tichikwanisa kuita ingangonzi group counseling nekuti loneliness mukati menyika dzine dzine stress anowanda. Saka ipapa taizodaidza maprofessionals vakasiyana siyana. For example, ma doctors, ma professors, kuvachiuya tine ma topics atinotaura nazvo.
Munenge muchishandisa mutauro upi?
Zvikuru sei tinenge tichishandisa Shona. plus tine children's ministry yatinoita Saturday yega yega. Vana vedu kuno zvinonesa vazhinji vacho havazive Shona. Saka tineiita neEnglish.
Ndinoona zvepanapa kuti pane zvamunoda kuita kuZimbabwe. Chii chamuri kuronga apa?
KuZimbabwe uku ndingati chakatisumudza chaizvo mumwe wedu Solomon Tembo paakaita makwikwi eumeya muAllentown is the third largest city muno muPennsylvania. Akatiita kuti atimutse kuona kuti redway kuna matacheta hakuna kukwana tichingozvinamatira nekuti bhuku kuna James inoti kutenda kusina mabasa kwakafa. Tikati how can we give back kumusha kwedu? Saka takaita urongwa wekuti titotuma ivo vaSolomon Tembo kuti vaende kuZimbabwe vanoonana nevakuru vehurumende.
Iya, tina vaSolomon Tembo parunare apa. Vatembo, ndimi muri kuita rwendo, munoenda rini kumusha?
Ndiri kuenda kumusha musi weMonday, this coming Monday. Ndinoonana nevatungamiri venyika vekuZimbabwe.
Vamunotarisira kunosangana navo ndiwa nani?
Ndiri kutarisira kusangana neiye mukuru wenyika, Comrade Emmerson Mnangagwa, is honorable. Then ndozoonawo vakaita seMinister of Foreign Affairs, neMinister of Industry, Minister of Mines. Ndokwatiri kunyanya kuda kuenda ikoko because ndokuzudwa kuitwa nechurch isina madziro. Iruda kuinvesta kufarming kunyanya. Saka ndokwa tinenge tichitarisira kusangana nevakuru vakuru vemabati wacho.
Saka munenge muchitarisira kukumbira kana kupiwa zvakaita sei?
Chavari kuda kuti ndinyanyo kumbira vechecho isina madziro ifarm. Vari kuda land vagone kuita maprojects avada kuita awa achazobetsera hurumende yeZimbabwe. Achibetserawo vana vatinawo muZimbabwe vasina pekugara, vasina zvavari kuita, vasina chikoro.
Chingatarisirwa nevana vomuZimbabwe kubva kwamuri chingava chakaita sei?
Vana vekumba vekuZimbabwe vachatarisira upenyu hutsva, upenyu hwavasati vamboona. Munoziva kuno seva vachiri kutaura navana baba Masuka vari kutungamirira church on the move, like they told you kuti inonzi church isina madziro. Saka inokata vanhu vari all over the world, kungave kuAustralia, kungave kuno kuNorth America. Vana ivavo vachaita sezvavari kuita kuno. Kuno vari kubetsera vana vekuno kuti vapinde muzvikoro, vachivabhadharirawo mari, vachivasponsa, vachivapa chikafu. Ndo zvavari kuita vechechote po. Saka vakandiaprocha vakati ko tingatadzowo kuitawo kuZimbabwe sei. Vana vedu vari kusvitwa kuZimbabwe, ivo vana vekuno tirikukwanisa kuvasponsa. Saka imi matembo chendai munovaudza kuti isu tinawo maresources ekusponsa vana vari kuZimbabwe kuti vaite sei vazvikwanisawo kuwana upenyu hwakanaka mangwana. Because ndo vachava maleaders enyika yedu. Isu tiri pano nhasi tichaenda mangwana, ivo vachasara vachitora nzvimbo dzedu. Saka toda kuvapa knowledge nezvavangakwanisi kuita pafarm ipapo.
Vanoda kupinda nemwi chechi vangazviita mazuva api, panhamba ipi, uyezve vanenge vachida kutaura nemwi pamusoro pezvose zvamataura izvi vanokubatai panhamba dzipi?
Vangange vachida kuti vapinde pachechi isina madziro vanogona kundibata panhamba yangu inoti 610-400-4495 kana kundibata pa email initialcmasuka@gmail.com. Tinokoka unyange mafundisi ekumusha.
Tinotenda zvikuru Pastor Masuka. Vanenge vachida kutaura nava Masuka vanobatika pa phone number dzinoti 610-400-4495 kana kuti pa email yavo cmasuka@gmail.com. tinotenda chaizvo vaMasuka.
Regai ndiverenge kuna Second Chronicles 7 verse 14. Ndinoverenga hangu nechirungu inoti, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sins, and will heal their land.
Baba nemusara Jesu, tinoda kukutendai, tinoda kukupa imbiri Jehovah.
tiri kuteera shoko renyu ramataura apa inini kuti vanhu vangu vanodanwa nezita rangu vakazvininipisa vakadzoka pakuipa kwavo ini ndichavanzwa ndiri kudenga ndigovaregerera zvivi zvavo ndigorapa nyika yavo Mwari wangu na tenzi wangu Mambo Jesu tese tiri vatadzi nekuti shoko renyu rinotaura richiti kana tikati hatisi vatadzi tiri varevi venhema zvino tinonamata kukumbira kuregererwa tinonamatira mhuri yezimbabwe yose kwairi kwose mumadhayasipora ose mhuri yezimbabwe iri muzimbabwe tinonamatira hurumende yedu nevatungamiriri vayo tiropafadzei zimbabwe ipfuurire kuenda mberi zimbabwe idzokere kuva the bread basket of africa zita rajesu rowanikwa richikudzwa yemeni
tinotenda chazvo pastor masuka
tinotenda zvikuru pastor masuka nehurukuro yavaita natanonoka wandewe studio 7 iye zvino tokupai kambo tina siezenzela kubva kuna Dan Chanda na V Kambo tina siezenzela kubva kuna Dan Chanda akabatana na V. Kambo karikurudzira vanhu kuti tizvibatire zvinhu zvedu nemaoko edu sezvakurudzirwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa. Pane mutambo uri kutambwa izvino pakati pe Liverpool ne Manchester United ne Manchester City we English Premier Soccer League. Liverpool yakatungamira 4-1. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai titarise musoro yenhau zvakare. Vakawanda vokurudzira hurumende yavamunangagwa kuti isadzamba-dzamba panyaya yegukura hunde. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.